ichokwadi kuti sondo rapera takatambira matsamba kubva kune magweta edu kuziisa kuti takatichitikana kuti APF kuti va20 rinowa nezuro. Saka ndakatobatana navo naRebo Chibini muwandandi ndinofanira kumira Mutare naye. Iye wakatobva kuHarare kuuya kwaMutare, inini ndakangobva zvangu kwaMutare kuuya kwaMutare nezuro. Ndikasvika takangotirwadza tiri kuti tinokwanisa kupinda mukoti. Ndinowadza taitarisira ndokuti hapana nyaya iripo zvayo. Gweta redu takati tsvagiridze kuti chii chiri kuitika. Rakanoona PP rakaudzwa kuti vedare havana shungu nekuendera mberi nenyaya iyi. Tachibvunza kuti saka tatasheedzerwei, hapana akanyatsotipa mhinduro inoguta. Asi takazviziva zvedu kuti ndozvinongoita zvano kana taakuenda kusaruti. Vanotsvaga nepese kwavanogona kuti vativhiringidze urongwa hwedu hwemakampeni. Kunyanya makandidates avanenge vachiona seakasimba zvokuti zvinovhiringidza zvano. Ndosaka ndiri kuona vakatsvaga nyaya yekuda kuedza kungoshungurudza vanhu vanotsvikira MPC, shungurudza mhuri dzedu nekungoshandisa masimba awo zvisina mwero kuti varambe vachidzvanyirira varwiri vesununguko muZimbabwe.
Saka nyaya iyi yapera here kana kuti makanzi munogona kuzodaidzwa nemasamanisi?
Kupera haina. Kupera haina nekuti hatina kutopinda mukoti macho kuti idudzire kunzi yapera. Asi vana PP vacho gweta redu ichitaura vanga vachiti vari kushaya kuti nyaya iyi ichada kuzoitwa rini uyezve ine musoro here, kozi kwavari inyaya isinga yavasingakwanisi kuti inohwina. Haina mukana wekuti hurumende inokwanisa kubudirira panyaya yavo iyoyi. Asi toziziva kuti zvakawanda kana muchitondera mazuva aimbogadzirwa yesesheni 21 yaingotungwa vanhu vachizonzi after 7 days magweta ehurumende achiti anono api nguva yese hapana vakambobudirira. Asi vaingoshandisa mutemo wacho kuti vashungurudze vanhu vemupc nevemaopposition party. Tatongoona zvichienderera mberi even munguva yaakunzi kwaana nyo dispensation tichikuona kuti muchiri kuona kuti leopard doesn't change its color its spot. Zvando zvatirongoona kuti ndozvekare utongi hwamugabe nevamunhangagwa hwakangofanana, nekuti mazuva amugabe taingosungwa pedzwa kumatare pasina mhosva dzakapara. Zvatiri kuona zviri kuendera mberi munguva yamunhangagwa tikungodaidzirwa nyaya dzisina kana nematiro wese, tipedzerwa nguva yekuti tionane nevadzikiri vedu titsvage rupitiro takatarisana nesarudza takatarisana naye.
Nyaya muri kunzi makapara ndeiyi yapo?
Inini nawachimini tikunzi takademonstrata tii vaviri. Inini ndakatosungwa ndiri ndega, vachimini vakazosungwa 3 weeks after inini ndasungwa. Asi pandakasungwa ndaipo mune homosa yekunzi ndaratidzira magweta angu akatonomudzurudzana nemapiti. Kuti zvakamboitika kupi kuti mutemo weposa unobata munhu ari 1? Nekuti mutemo wacho unotanga kuerenga kuti vanhu vazhinji vanotangira pa15. Saka hazvitarisirwi kunzi kana paindi pari kudemonstrata nemawandiro anga akaita mota dzemapurisa nemariot police kuti panzi vagona kungobata munhu 1 chete pari kunzi pari kudemonstrata. Zvava zviri pachena kuti hapana demonstration yainge iriko, asi yainge ingori nyaya yekuti mapurisa mazuva acho achiedza kudzivirira udzvinyiriri hwamugabe waisada kungoona munhu anorwira kodzero dzevanhu. Saka vangondoonawo ndichizvambira mutaundi vakatoti muhewa mukana wekushungurudza mwana weshanduku ndokusungwa vandakaita. Imhosva yekunzi waifambira emaMutare iyo tsigira zvakatungamira patoro rezvino remgc.